manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. National Standing Committee yeMDCT inosangana muHarare ndokubuda nechisungo chekutsigira vaNelson Chamisa kuti vamiririre bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika. Vadzidzi vepamasvingo Polytechnic vanoratidzira vachiti mari dzavanopiwa nehurumende dzeZimbabwe Manpower Development Funds dziri kubatwa nechikoro ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeutungamiriri webato reMDCT kana kuti National Standing Committee yasangana muHarare nhasi ikatsigira kudomwa kwavaNelson Chamisa kuti vafanobata chigaro chemutungamiriri webato iri kwemwedzi 12. Komiti iyi inonzi yatsigirawo kuti vaChamisa vave ivo vanomiririra bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika uye kuti vave ivo zvakare vachamiririra bato kumubatanidzwa weMDC Alliance. Masachi garo ebato ose kubva kumatunhu mazana maviri negumi 210 anonzi atsigirawo kuti vaChamisa vange vari ivo vari kutungamirira bato. Pamusangano wazoitwa nevatori venhau, vaChamisa vakumbirawo ruregerero kune mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri, Muzvare Tokozani Kupe, avo vanoti vakarohwa nevamwe vechidiki vebato kurufu rwava Morgan Tsvangirai kuBohera nemusi wechipiri. Muzvare Kupe sachigaro vaLove Momoyo, mutauriri webato vaObert Gutu nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe vanonzi havana kupinda mumusangano uyu kunyangwe hazvo vari nhengo dzeNational Standing Committee. Mashoko atawana anoti Muzvare Kupe vatya kuenda kumusangano uyu sezvo vanga varumwa nzeve kuti vakapinda mumusangano uyu vaizorwiswa. Kuti tinzwe zvasungwa mumusangano uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDCT, Muzvare Tabita Kumalo.
Nhasi sebato reMDC taita meeting yeStanding Committee, uye acting president wedu vaAdvocate Nathan Chamisa vashedza madistrict chairperson mu210 constituencies dzemuZimbabwe kuti vauye kuzo tikurukure nezvakaitwa National Council nezvekuita nevave mutungamiriri wedu.
Saka zvii zvikuru zvabuda mumusangano iwoyo?
Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti madistrict chairpersons neuyipi vati ivo vari kuendosa, vari kubvumirana nezvakaitwa neNational Council kuti Advocate Honorable Chamisa vaite acting president, vari kubvumirana nazvo. Extraordinary Congress havasi kuida, vari kuti ivo dai mari iyoyo da kuitwa nayo Extraordinary Congress yatogwa tagadzirira sarudzo rwekuitwa muna 2018. Uyewo vari kuda kuti makakatana apere kuvakuru vedu vakavhoterwa.
Tanzwawo kuti kune vamwe vasina kupinda mumusangano iwoyu vari kutungamiri vakaita saMuzvare Tokozani Kupe. Zvinorevei kusavepo kwavo kumusangano wamaita nhasi?
Havana kuuya, hazvisi zvokutanga izvi, havana kutanga nhasi. Vakutopedza gore vasingauyi kumusangano. Asi kana uri mutungamiriri ka, haungati iwewe zvinhu zvaita zvisirizvo kumusangano kwauri iwewe. Wotanga kubuda pamba, womhanya parodhi, wotanga kuimba. Hatimbokurwisisai kana vane nyunyuto sevatungamiriri vakavhoterwa muCongress 2014. vanoziva nzira dzokuteedzera kuti tigadzirire nyemeto iyoyo.
Takanzwawo ivo vachamisa vachitaura kuti vachadaidzira musangano wechimbi chimbi kune vamwe vavari kuunetsana navo nenyaya yeutungamiri. Zviri kutarisirwa kuitwa riini izvi?
Zviri kuitika izvozvo tichitaura izvozvi kune vamwe vedu vakuru vedu vapurezidhendi vedu vachamisa vaenda kunotaura navo vakavakumbira kuti vambosvitsa mashoko kune vamwe vedu vavava vachiri kunyunyuta kuti tione kuti zvomwei. Tine vimbiso yekuti kana zvatifambei totenda kuti maybe mavhiki anoteera ava zvinenge kwataurirwana kwahwisisana kuti toita sei.
Avo vanga vari muzvare Tabita Kumalo, vanove mutevedzeri wemutauriri weMDCT, vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vadzidzi pachikoro chikuru chemumasvingo chemasvingo Polytechnic nhasi vaisa mabhuku pasi vachiratidzira pamusoro pemari dzavanopiwa nehurumende dzeZimbabwe Manpower Development Funds, ZIMDEF, idzo dzavari kubatirwa nevakuru vechikoro chavo vachinzi mari iyi ndeyekubhadhara mari yechikoro kuti vadzidze. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vanga vachisvika zviuru zvina nhasi varamba kudzidza vakafamba vakaenda kuhofisi yemukuru wechikoro waEvans Musara vachida mari dzavo vachiti vari kubhadhariswa mari yechikoro kaviri. Vazhinji vanyunyuta kuti vakatorerwa mari iyi gore rose rapera apo vakaendeswa kumakambani kwavanonodzidziswa basa. Mumwe mudzidzi vaGift Matthews vanoti vanga vachida kutsanangurirwa zvizere uye vadzorerwe mari dzavo.
Nyaya iri kuitika pa ndeyekuti mastudents ari kuda tsanangudzo izere panyaya yemafull fees avanobhadhara kana vari kuattachment, of which full fees inenge ichiincluda maservices akaita seWi-Fi, access to libraries, kuva nestudent ID. But zvinhu izvi kana tiri kuattachment havatidedzeri kana kutiinfoma kuti shuya mutore zvinhu zvakaita seizvozvo maID. Saka nyaya iri kuitika pa ndeyekuti mastudents ari kuti mari dzatinopiwa neZimdev kuti tidzisenzese isusu tikwane kubatsirikana tiri kuattachment ndidzo mari zvedzamuri kutibatira. At the same time panopera gore tiri kuattachment tinobva tanzi topai ma250. Saka mastudents ari kuti mari idzodzo tidzorerei mari dzedu tidzibate kana tichibhadhara mafees, mari ichibva muhomwe medu.
Vadzidzi ava vanoti kana vari kumakambani kwavanodzidziswa mabasa vasati vapedza zvidzidzo vanopiwa mari inoita $100 mwedzi woga woga, asi chikoro kunova kunosvikira mari iyi inotora makumi masari emadhora dzimwe nguva yose. Muzvare Miriam Dombo Fema vanoti chikoro chemasvingo Polytechnic chiri kuvabhadharisa mari yakawanda vachienzanisa nezvimwe zvikoro munyika.
Ndechekuti mamwe mapolisi avabhadhara $80 per year, asi vapaying 700. Yet 700 iyoyo hatisi kuziva chiri kushanda chii. Tetisipo pano pachikoro chetiri kuattachment. Tauya wa deprived of going kulibrary. Hakuna futi Wi-Fi pano pachikoro. Yet we pay 700 vamwe achipeya $80. Ndozvatikanyanyotsamwa toda mari dzedzibhekazi uye izvezvi tikaendako tiri kuowa chikoro. Yet ivo vakati tokubatirai mari dzenyu. Wa supposed to get 1.2 per SIMDEF. Yet now we got only $500. 700 vari kuti hanzitiwo tine chikwereti futi tine chikwereti chefisi panapo.
VaDesmond Martin vanoti mari yavanobhadhara haisi kuenderana nemabatirwo avanoita kunyanya pachikafu.
Panapa pazvirita challenge yekuti iyi mari yatinobhadhara tobhadhara yakakwana iyi, but patinozopiwa chikafu chacho zvachizviri pamenyu zvacho nezvatinozopiwa zvacho is totally different.
Vadzidzi ava vazoita musangano nevakuru vechikoro avo vavaudza kuti vaisa nyaya yavo kumunyori webazi rezvidzidzo yepamusoro asi varamba kubuda vachiti vanoda mari yavo. Mukuru wechikoro vaMusara vazama kubuda mumusangano uyu asi vana vechikoro vavavharira muhoro inodyirwa vachiti vanoda mari yavo vakatanga kuimba nziyo vachiratidzira. VaMusara avo varamba kutaura nevatori venhau vazobudiswa mushure mekupindira kwemapurisa. Mari yeZimDev gore rapera yakamboita mutauro mushure mekunge yatorwa zviri pamutemo neaimbova gurukota rezvidzidzo yepamusoro Professor Jonathan Moyo. Avo vainzi vakashandisa zvisiri pamutemo mari inopfuura zviuru $400 emadhora. Asi vamoyo vanoramba nyaya iyi vachiti vakashandisa mari iyi pazvirongwa zveZANU-PF uye vachiti zvaiva pamutemo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
The Voice of America, VOA.
Vamwe vanorarama nekutengesa muBulawayo vanoti vanoda kuti kanzuru iwedzere nguva yavakavapa yekuti vabve pane imwe nzvimbo yavari kutengesera kuitira kuti vawane nguva yakakwana yekuenda kunzvimbo itsva dzavanofanirwa kutengesera vari. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa nevamwe vevanotengesa paGodini. Vanhu ava vakapiwa kusvika pakupera kwemwedzi uno kuti vabve panzvimbo iyi apo pari kuda kuvakirwa nzvimbo inenge ine zvitoro nemahofisi ichange ichinzi eGodini Mall. Kambani inofanirwa kuvaka nzvimbo iyi inofanirwa kutanga basa musi wa1 Kurume svondo rinouya. Murongi wemabasa muBulawayo Upcoming Traders Association vaVincent Donga vanoti vaita musangano nekanzuro yeguta reBulawayo vachiudza kuti vanoda kuwedzerwa mazuva.
Tatiri pameeting nekanzuro takataurirana tambobvumirana kuti tumboona kuti tiite 3 months period yokuti vanhu vabve panapo. Saka ipapo havana kuvhuma but havana kuramba. Isu takati ndizvozvo tikuita kuti zviitike. Munhu angangouya nhasi anoti chivha panapa ndakwakutaurika but i3 months notice is good for the people just because you are giving him time kuti aone kuti agadzire makastoma ake kuti ataure nemakastoma kuti haiwo zvino ndichabva pano ichienda to that side.
Mumwe wevanotengesa paGodini amai Sekai Ndlovu vabvuma kuti kanzuro yaive yavaudza kuti vanofanirwa kubva panzvimbo iyi uye kuti vakaudzwa nzvimbo itsva kwavari kufanirwa kunotengesera vari. Asi vati vane kushushikana nekubva panzvimbo iyi nekuti vave nenguva yakareba vachitengesera ipapo uyewo havana chokwadi chekuti kwavanonzi vaende kwacho vachange vachiwana vanhu vanotenga vakawanda here sevavaichiwana paGodini.
Meseji takainzwa yekuti tinofanirwa kubva panapa asi ezitizi zvinenge zvichidi zvichitirwadzawo kuti tibve panzvimbo yatinokwana kuti tinoraramisa vana vedu. Isisu hatina mamwe mabasa kunze pekushanda pano paGodini, saka zvinhu zvinenge zviri kutirwadza kuti tinobviswa pane ino nzvimbo iri fekti yedu yatagara kwemakore akawanda tichienda kune dzimwe nzvimbo.
Munyori mukuru weBulawayo Upcoming Traders Association vaDumisani Ncube vatsigira kuti vanotengesera paGodini vanoda kuwedzerwa nguva yekubva panzvimbo iyi nekuti vamwe vavo vakanonoka kuudzwa kuti vanofanirwa kubva. Vati sezvo kutengesa kuriko kunopararama kuvanhu ava, kubviswa kwavo hakufanirwe kuti kuitwe kwechimbi chimbi.
Vamwe vaka kune matsamba akanyorwa musi wa1 but vabva vareceiva musi wa14. So isusu tiri kuti haiwa hatishandi tidaro. Vanhu vanofanira kuti vapiwe ample time so that vanotaurira macustomers avo kana vechimuva. Even zvimbo zvacho vari kutinda izvozvo, zvimbo zvacho hazisati zvava right because havasati vaprepare zvimbo, vakatiratidza chete nzvimbo zvacho. Tiri kuti haiwa hatiti kuti tiite zvokunyaso fighter tiri kuti tiite zvinhu properly because it's affecting my life kutsevanhu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wekanzuru amai Nesi Sampofu kana kubva kuna meya vaMartin Moyo sezvo vange vachinzi vari mumusangano. Asi kanzuru yakazivisa gore rakapera nezvekuvakwa kweEGodini Mall uye kuti vanotengesa vari panzvimbo iyi vaizofanirwa kubva. Kana yapera kuvakwa, eGodini Mall inonzi ichavewo nenzvimbo itsva yevanorarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Nzvimbo yeEGodini Mall inotarisirwa kuvakwa nemari inosvika ma60 million emadhora. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Masangano akazvimiririra ashora zvikuru zvaanoti kushandiswa kwemauto mumakanzuru pachirongwa chekuchenesa maguta. Masangano aya anoti izvi zvinofanirwa kumiswa izvozvo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Kuda kubviswa kwemakombi muguta kwakakonzera mhirizhonga nezuro pamwe nerufu. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaTabani Moyo vashoropodza hurumende nekushandisa mauto kuti apindire munyaya dzekanzuru.
Tinotaura isu tichiti seCrisis Coalition izvi hatizvikurudzire, tinozvitsoropodza nekuti zvinoratidza kuti hurumende yakufamba ichishandisa zvechiuto, ruoko rwesimba rwemauto, ruoko rwesimba rwemauto uye zvachipinda mumakanzuru akaelectwa nevanhu vanogara muHarare, votora kodzero dzevanhu vanogara muHarare semauto vachiita ivo vanoita madecisions anokanganisa kufamba kwebasa remakanzuru.
Vamwe vati zvakaitika nezuro zvinorangaridza veruzhinji chirongwa cheOperation Murambatsvina chakaitwa muna 2005 chikasiya vamwe vanhu vasisina pekugara. Vamwe vati maitiro ehurumende aya anoratidza kuti inoda kutanga zvakare chirongwa chakadai, izvo vati hazvifaniri kuregerwa zvichiitwa.
Operation Murambatsvina ya 2005 chero ikauya neuso hupi nekubwinya kupi nengirozi dzipi, isecrisis in Zimbabwe tinoti pasinai, nekuti yakataurwa neUnited Nations kuti inokanganisa kodzero dzevanhu dzekushara pekugara, dzekushara mugaro wavanoita, muunganiro wavanoita, mufambidzano wavanoita, ikodzero dzinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo. Saka secrisis in Zimbabwe todzokurura zvakare, Operation Murambatsvina in whatever form hatiide and tinoitsoropodza.
Tachigaro wecombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vashorawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakavapomera mhosva yekuda kusvibisa kanzuru yeHarare iyo ine makanzura eMDC akawanda, vachiti maitiro eZANPF kana sarudzo dzosvika.
Tine rigore remaelections, igore resarudzo. Saka ZANPF inenge ichida kuedza nepese painogona kuita zvinhu zvinosiya bato reMDC rakasviba riri mumadhaka, kuti risazovhoterwa zvakare nevanhu vanenge vachisarudza macancellors, vanosarudza maMP nevanosarudza masenators.
Vakasanobata chigaro chameya weHarare vaEnoch Mupamaonde varamba kuti kubviswa kwemakombi mudhorobha kune chekuita nekanzuru, vakati izvi zvakaitwa nebazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu pasina kanzuru. Vatiwo makanzura hawirina nekushungurudzwa kweveruzhinji vari kutsvaga raramo, vakati matambudziko akatarisanwa nawo neguta anogadzirisika chete kana matambudziko eupfumi munyika agadziriswa.
Isusu we are saying we don't want to be part of that because vanhu vari kutambura vari kunetseka, saka vanofanira kupiwa mukana kuti vararame tichisolva manational problems economically. Akangosolveka you'd find that they will leave the CBD, akuvotorega kutengesa because mabasa ane akwese kwese achiwanikwa kumacompanies vachabzwa absorbed. Saka until that is attended to, we cannot have a world class city of Harare when we don't have a world class country.
Kumiswa kwemakombi kuti asapinda muguta kwakazomiswa nehurumende mushure memhirizhonga dzakaitika nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930, 1386, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nasi vati vachazivisa zvavati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti asiyane nezvirongwa zvavo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenuclear. Vaongorori ve United Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa vachishungurudza vanhu.
Sachigaro vesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International yemuTurkey vatena Kilich vakasungwa musi wa1 kukadzi vachangobudiswa mujere mavakange vari vakamirira kutongwa. Mutauriri webazi rekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Nowet, vanoti America iri kutarisa nyaya iyi kusanganisa nyaya dzevamwe vanorwira kodzero dzevanhu, vatori venhau, vatungaviri vemapoka evanhu akazvimiririra uye vanotungamira mapoka anopikisa avo vari kushungurudzwa nehurumende, zvichikanganisa kodzero dzevanhu uye zvichipindura nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka. Amai Nowet vanoti America iri kukurudzira hurumende yeTurkey kuti itonge zvine jekerere kusunungura avo vanopomerwa mhosva dzemanyepo uye ikuridzire kutonga kuri pamutemo unoenderana nemitemo yenyika zhinji. Vakilichi vange vari muhusungwa kubva muna chikumi 2017 vachipomerwa mhosva yokuti inhengo yebato rinopfurikidza mwero, izvo zviri kurambwa navakilichi pamwe chete nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vakilichi vakasungwa pamwe chete navamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi pomutemo wokusagadzikana kwezvinhu munyika uyo wakaiswa paedza mauto kubvuta masimba kubva kuhurumende yavaOdegan muna 2016. Kubva paitika izvi, vanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu vakasungwa uye vanopfuura zviuru zana nemakumi mana evanhu mumauto, muchipurisa nemumatare edzimhosva vakarasikirwa nemabasa avo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotya kuti izvi zvicharamba zvichikonzera kurasikirwa kwekodzero dzevanhu uye kusatongwa kwemhosva zvakanaka. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuTurkey. Maaverekerwa neni Tanonoka Wande.
Komiti yeParamende yeAmerica inoona nezvekunze kwenyika, House Foreign Affairs Committee, iri kusangana nemusi wechitatu svondo rinouya kuitira kuti izeye mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe zvichitevera kubva pachigaro kwakaitwa navaRobert Mugabe. Vari kutarisirwa kutaura musi uyu vanosanganisira vaimbove mumiririri weAmerica muZimbabwe vaCharles Ray pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paAmnesty College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere. Tabatawo muongorori wezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze kuti tinzwe maonero avo.
Ndingatanga ndichiti mhuri yeZimbabwe zvino inogona kufara nokuti zvinoratidza kuti dambudziko reZimbabwe kana kuti nyaya yeZimbabwe ichine vachiri kuva nehanya nayo, kuchine vachiripo vachiri kufungawo nezveZimbabwe kuti nyaya yeZimbabwe haisati yapera, gutsa ruzhinji hasati tanyatsokuuya munyika yedu yeZimbabwe.
Zvii zvingadaro zvichitaurwa nezvazvo mumatare akadaya?
Tiri kutarisira kuti panhau yakafanana neiyi kunzwisisa kana itsvagurudzo zvakare iri kuitwa kune vakazvimiririra hurumende yeAmerica isingatarise chete zvainonzwa kubva kuhurumende yeZimbabwe asi kunzwawo kuzvarwa zveZimbabwe nemamwe masanganowo akazvimiririra ichinzwa kuti kwakamira sei kuZimbabwe. Saka tinoti itsvagurudzo iri kuitwa uye panogona kubudawo chokwadi, ndozvimwe zvese zvatiri kutarisira.
Tingaone here zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe zvichitarisiswa uye zvichibviswa museri mekusangana uku?
Zvirango zveupfumi kuZimbabwe tingati handisi kutoona kana kuva netariso yekuti zvingabviswa pari zvino pasati pava nesarudzo dzatingati dziri pachena. Tingangoti hurumende yeAmerica ichiri kutsvaga zvayo umbowo hwezviri kuitika pari zvino, asi tinongoona kuti nyaya yese ichange ramba ichidzokera panyaya dzesarudzo nokuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakaitwa kubudikidza nedare rekongiresi reAmerica kureva kuti utori mutemo unofanirazve kuti udzokerezve kukongiresi unoitwa repeal. Saka tingati recommendation yeCommittee on Foreign Relations inogona kunge iine chokuitawo nepachazenge pakuongororwa nyaya dzakafanana nezvizvi kuti maripoti avo achange achitariswa, asi nyaya ndinoona ichipirira panyaya dzesarudzo.
Avo vanga vari Dr. Wangu Mazodze vachitaura vari parunare vari muNew York muno muAmerica. Nhandare yeNational Sports Stadium neSvondo ichange ichitambirwa finari yeZNA Charity Shield pakati peDynamos neHighlanders. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu wave wambonzi uchatambirwa muRufaro Stadium, asi vari kuronga makwikwi aya vazivisa kuti finari iyi ichange iri muNational Sports Stadium, umo veruzhinji vachange vachibvisa madhora matatu kugara panzvimbo dzisinganyanyodhura. Mitambo pakati peDynamos neHighlanders inoverengwa pamitambo mikuru muAfrica, zvokuti nhandare iyi iri kutarisirwa kuunganidza chaunga chinotyisa sezvo vatevere zvikwata izvi vasingade kusaririra pamitambo yakadai. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAndrew Rhodes vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru, asi vachiwedzera ivo kuti chikwata chinotanga kukanda mambure ndicho chinoenda nemukombe.
Mutambo uyu hautange kwakati omei nekuti timu dzacho dzakainzana, asi ndoona inenge yatanga kugohwesa iriyo inozohwina.
Zvikwata izvi zviri kupinda mumutambo uyu zviine nhoroondo yakasiyana. Dynamos ichiri nemurayiridzi wayo wemwaka wapera Lloyd Mutasa, panguva iyo Highlanders yave nemurayiridzi mutsva Madinda Ndlovu, uyo vaStuart Sigudu vanoti achadzura chavanoti chiHighlander kuchikwata chavo.
ChiHighlander ndochatoda, chiHighlander chinonzi chiHighlander ndochatongoda, kwete kuti tinetsekana kuti tisapote timu yedu. Nhasi tiri kuchema mangwana, tiri kuchema Highlander seingoziva chinonzi bhoso, ibhoso ngekana tingofarawo nebhoso yedu.
Dynamos yakatenga vatambi vatsva vakati wandei, panguva iyo Highlanders isina kuenda pamaketi ichitora vatambi kubva muchikwata chavo chevechidiki Clive Perry, Tabo Lunga, Ben Musaka naOzias Zibande vachipinza muchikwata chevakuru. Asi Highlanders ichange ichitarisira zvakanyanya kuvatambi vaiveko mwaka wapera vakaita saGod Knows Makarutse, Peter Muduwa naSimon Munawa kuti irove dhimbare iyo vanga vachitatarika kurova kwemakore akati wandei. Kunyange hazvo mari iri kutambirwa makundano aya iri shoma, mitambo yemukombe muZimbabwe yave mishoma shoma zvekuti zvikwata zvave kungotambira mari inenge yangoiswa patafura. Chikwata chiri kutora mukombe uyu chiri kuwana zviuru 15 zvemadhora, chikwata chichakundwa chichitambidzwawo zviuru 10 zvemadhora. Capes United ndiyo ine mukombe uyu mushure mekurova Highlanders mufinari yegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemishonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. National Standing Committee yeMDCT inosangana muHarare ndokubuda nechisungo chekutsigira vaNelson Chamisa kuti vamiririre bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vadzidzi vepamasvingo Polytechnic vanoratidzira vachiti mari dzavanopiwa nehurumende dzeZimbabwe Manpower Development Funds dziri kubatwa nechikoro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba muchange munesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu revoashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai naNtungamiri Nkomo achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA.